Zvafamba zvakanaka chose nokuti vatori venhau neavo vanoshanda mumidhia kana kuti masangano anoona nezvekufambiswa kwemashoko. Isusuwo takamira vatori venhau seZimbabwe Union of Journalists tasangana kumahofisi esangano reUNESCO. Apa taita sangano tikagara pasi tichitaura kuti zvii zvingave zvinetsa zvikurusisa kana takatarisa kuti vatori venhau vanoshungurudzwa zvakadii pamabasa. Saka zvaitika ndezvekuti pane vakawanda vatauriri vemakomishoni veNational Peace and Reconciliation Commission neveHuman Rights Commission nevamwewo masangano anoona nezvekufambiswa kwemashoko kana kurwira kodzero dzevanofambisa mashoko vanga varipo. Chazoitika ndechekuti tawobuda neurongwa hwokuti tibatane semasangano akasiyana-siyana, tione tisangane zvikurusisa kana tishande nemapurisa nevamwewo vanogona kufungirwa kuti ndokunogona kunge kuchibva tsika kana kuti maitiro ekuti vatori venhau vasashande zvakanaka. Ndo zvabuda ipapo, asi chikurusisa ndechekuti vatori venhau vanga vachitaura kuti zvapatava ipapo hapasina kunaka, pasina kumira mushe nekuti kazhinji chingonzwa kuti makomrades ari kugara achisungwa kana kuti achirohwa. Saka vanhu vakuti hatichadi zvekare.
Ko, hurumende yange yakamirirwawo here pachirongwa chanhasi?
Hurumende yange iripo chaizvo. Acting Permanent Secretary veMinistry of Information vaDr Ivan Ho Gurira vauya vakaverenga speech yaministawo vachitaurawo zvokuti no, hazvikodzeri kuti vanhu vashungurudzwe vari munyika yavo. Tofanira kutsvakawo nzira dzokuti toshanda tese sei kuitira kuti tobatisana kuitira kuti vana vemuZimbabwe tipikirwa vasashungurudzwa.
Matambira sei mashoko ataurwa nehurumende aya?
Tinovatambira tavagamuchira chose. Saka tichangozoti pakushanda tichienderera mberi tavana mukana wokuti tinoenda kwavari kuzehurumende. Asi chimwewo chavo chatifadzawa ndezvekuti vemakomishini vataura kuti musashupike vana veZimbabwe. Tiri mapoka akagadzirwa nebumbiro remutemo. Saka kana pane zvinokushungurudzai, huyai tikubatsirei. Ndosaka tiripo. Ndingati izvozvo ndo zvafadza vanhu vazhinji, nokuti vanhu vanga vavhurika njere nemaziso nenzeve vakati makomishini aya ari kutotaura kuti anotibatsira. Saka tichashandawo nawo makomishini neministriwo yedu. Asi chikurusisa ndechekuti makomishini ndiyo abuda pachena akati kana vana veZimbabwe muchishupika, uyahiye kutiripo kuti tikubatsirei.
Kune vamwe vanogara vachiti izvo hurumende inogara yakataura mashoko akanaka chaizvo, asi ichizotadza kuratidza chido chekugadzirisa kana kuita sematauriro ainenge yaita. Imi munozvionawo seizvo?
Isusu seZimbabwe Union of Journalists tinoti munhu akataura zvekuzvisungirira pamashoko ako. Saka isusu zvayo kwatiriwo seZimbabwe Union of Journalists tichishanda nevamwe vatoshanda navo kuti tichiti hurumende makamboti gore riya tave apa, zvino tozvifambisa sei? Nokuti kutaura kunonakidza kana vanhu vaisirwa mamicrofoni mberi kwavo. Saka isusuwo semasangano ndozvimwewo zvataurwa ikoko kuti let us put them to their defense, let us put their ways to test kuti kana vachiti vari vachaita zvakati, ngationeiwo kuti vanogona kuzviitawo here. Nokuti jana nderedu kuti tione kuti taongorora vanhu ava kuti vanogona kuzviita here zvavataura. Tikarega tikangonyararawo navo vachanyarara. Saka chimwe chatabvumirana ndechekuti vanhu ava kana pane zvavataura vavimbisa, isu ngationdai mangwana tonobvunza kuti makeke aya makati muchatipa tigodya, tauya kuzovadya, tochiona kuti toenderera mberi sei.
Vadongozi, tiri kuona kuti gore rava kusvika kupera, gore ra-2019 ranga rakamira sei kuvatori venhau muZimbabwe?
Hapana chakachinja pa, vana vachirongorohwa, vana vachirongoshungurudziwa. Saka takati ndosaka pamavhiki akambopfuura takamboita misangano nevakuru vemapurisa atina kuzopedza hedu because nekuti pane humwe urongwa achita takawirira tachaita kuti tishedzere musangano iwoyo ndokuti tataona kuti zvayatove epidemic yokusungwa vana vachisungwa saka tando zvamwe zvava zvakutisungurudza kuti nai vedu ko zvataiti tave munew dispensation zvasiyanai nezvazviripo kare saka ndosaka tatakambosvedzera musangano iyoyo saka ndinovimba kuti tichasangana munguva shoma iyo iri kuuya nokuti sezvo ndambotaura mukanyarara kavanhu ava vanongoita madiro ajojina saka tofanirwa kunge tingoyeuchidzana kuti aiwa macomrade ingagore ratakambotaura tikati hatichaitika zvekare zvongomaranamarana toda kuti tigadzirire zimbabwe yakanaka pasina mwana wemunhu anofamba akatyorwa maoko achitoti ndakatyorwa neumwe munhu mune chizvarwa chemuzimbabwe ndo zvatinoti hatidi izvozvo saka ndosaka tichigara tiyeuchidzana kuti kana pane akudzokera kutsika dzekare dzisina kunaka dziya dziya toyeuchidzana ndo zvatikuda kuita.